Chew kawone hamadzine rudo Rusinga wani kimnika Tino titigira Tichitida kwazo Tino farataka vamnika Rudo harumo keri Haruto mbochinji Rudo usinga chinji Topi wana mari Doza hari Rudo usinga chinji Dopane hupenyo Rudorwati narwo Usazime moyo Aruchenje Nyangeti nganzwa Seta pezwa simba Nemitoro ye upenyo Kupako utipa Mufaro mukuru Patino kuru zirana Rudo harumo peri Haruto mbochinji Rudo singa chinji Topi wana mwari Doja hari Rudo singa chinji Dopane hupenyo Wati narwo Usazime moyo Rudo Rusinga chinji Topi wana mwari Doja hari Rudo Rusinga chinji Dopane hupenyo Rudorwati narwo Rusazime moyo